Vashaura pamberi pezvuru zvevanhu vanga vari munhandare National Sports Stadium muHarare pamhemberero dzekusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga. Vamunangagwa vati vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vari kudzosera shure urongwa hwavo hwokuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvizhinji zvikuru sei mutengo wechingwa kuomesera veruzhinji avo vari kutambura.
The introduction of a market-based exchange rate system is expected to stabilize.
Kuunzwa kwemusika wemari unoenderana nezvinhu zvinenge zvichiitika pamusika kuri kutarisirwa kuti kuchaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane kwenguva yakareba iri kutevera. Asi hurumende iri kushushikana nekukwidzwa kwemutengo kwakaitwa munguva shoma yadarika. Hakuna kunaka uye kwaunza kutambura kweuzhinji. Hunhu uyu huri kuitwa nevemabhizimusi, vezvitoro nevemaindastri. Hauna hunhu uye hauratidze vanhu vanoda nyika yavo uye hauenderani nezviri kudiwa nehurumende yedu zvekuwandudza upfumi.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevemabhizimusi, mumwe mugari wemuHarare anga ari pachiitiko ichi vakaleb tsikirai vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa pamwe nekudhura kuri kuita mafuta edzimotokari kuitira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru.
Chekutanga hanzi mapurizi ezvinhu adzike, but kuti zvinhu zvidzike fuel inofanira kutanga yadzika. Mapurizi efuel kana ari hai hapana chinoitika. So fuel prices dzakadzika and availability of fuel zvinhu zvese zvinostabilize. Saka chekutangisisa ngatange tagadzisa pafuel. If fuel is available zvese zvinoita mapurizi anodzika, zvinhu zvese zvinozoka back to normal. Mapurizi efuel ngaadzike.
Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo mizhinji kuti inangane nebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuramba ichitaurira nenyika dzekumavirira senzira yekuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi. Vamunangagwa vakurudzira nyika dzekumavirira idzi kuti dzibvise zvirango zvavati zvakatemerwa vamwe vari muhurumende yavo vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo.
We, however, call for the unconditional removal of the illegal and unjustified.
Zvichakadaro tinoda kuti zvirango zveupfumi izvo zvisiri pamutemo zvatakaisirwa zvibviswe kuitira kuti nyika yedu isimukire chizere pasina chibiga inzu.
Asi America neBritain dzinoti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa maitiro ehurumende yavo kuitira kuti munyika muve nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti mitemo inodzvanyirira veruzhinji ibviswe. Maererano nedingindira remhemberero dzegore rino iro ranga richisimbaradza nyaya yekuendeswa kwemasimba neupfumi kumatunhu, vamunangagwa vativo vanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanofanira kuwana cheuviri kubva muzviwanikwa zvenyika zviri mumatunhu avagere. Vativo vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende huri kubva munyika dzepasi rose rwakanangana nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Gore rino nderechipiri vamunangagwa vachitaura semutungamiriri wenyika paurongwa hwekucherechedza kuwana kuzvitonga kwenyika zvichitevera kutora masimba kwavakaita muna mbudzi 2017 apo vaive mutungamiriri wenyika varobert mugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 apo vamugabe vakasarudzwa semutungamiriri wehurumende mushure mehondo yerusununguko yakaitwa makore manomwe. Kubva ipapo vamugabe vakaramba vari panyanga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazobviswa pachigaro nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.